Mapurisa nemasoja mubotswana ari kufamba munguva dzehusiku achisunga dzizarwa dzezimbabwe zviri munyika iyi achibva zvitakura achinozvikanda kudivi rezimbabwe. Vamwe vari kudzingwa nenzira isina chiremera iyi vanhu vakanga vachigara mubotswana zviri pamutemo uye vachishanda munyika iyi zviri pamutemo. Chimwe chizvarwa chezimbabwe vasamson murefu vanoti vakaoneswa chitsuko nemapurisa nemasoja emubotswana mushure mekugogodzerwa pakati peusiku nemusi wemugove rasvondo rakapera. Vamurefu vanoti vakabatwa senhapwa sezvo mapurisa nemasoja akaramba kuvapa nguva yekuti varongedze midziyo yavo inokocha zviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica kusanganisira motokari yavo. Chimwe chizvarwa chezimbabwe chakapinzwa mumukanwa mamupere muzvare Christabel Moyo vanoti matanho ari kutorwa nebotswana mukudzivirira coronavhairasi avaisa panyangadza mushore. Muzvare Moyo vanoti varasikirwa nemidziyo yavakadikitira vachishanda kwemakore manomwe mubotswana sezvo vasina chokwadi chekuti vachaiwana here mushure memwedzi mitanhatu.
Inii zvinonyanya kudirwadza nokuti tinotora nemakore tagara munomu tine midziyo yakawanda zvinhu zvakawanda zvatiinazvo kuti ufunge kuti ongonetswa muzimbabwe uchisiya zvinhu zvako zvinhu zviri kutirwadza kutadza kuti tozviita sei atatopererwa.
Mutungamiri webotswana ava Mukwesi Masisi nemusi wechina svondo rapera vakadzika mutemo weemergency COVID-19 amendment number 2 regulations of 2020 uyo unorambidza zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kupinda munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika mubotswana mai unit dao wabvuma kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kushungurudzwa nemapurisa nemasoja asi amai dao vaudza studio 7 kuti mamiriro ezvino aya ari kutarisirwa kushanduka nechimbi chimbi mushure mekuita musangano negurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwebotswana vakatiso musi pamwe chete navamasisi.
Kune zvizvarwa zvezimbabwe zvisiri kuda kudzoserwa kumusha asi nyaya iyi takaiizeya nemusangano wandakaita negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kuti tione kuti vanhu ava vangabatsirwa sei. Ndinotarisira kuti minduro ichavapo mumazuva mapfupi pfupi anoteera.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi pakabora University College of Law vacharles kungwengwe vanoti adeuka yadeuka mvura yemugutu haidzorerwi kune avo vakadzoserwa kumusha nokuti pasi pemutemo state of emergency kodzero dzevanhu hadzivanzoremekedzwi.
Ndinongona kuti akatoa zvinhu zvinemboti zvikeyewo kudhipota vamwe vanhu vanonatso kuti danger to the city kuvaezvinomusimbo kuti mukaenda kwakatikakati because paitika emergency sekamaaait vanhu theatemporary suspended.
Mumiririri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe mukoro wechiuro vaudza studio 7 kuti havana ruzivo ruzere panyaya yekuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kumbunyikidzwa asi vamukoro wechiuro vanoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvingasvika mazana mashanu zvichaendeswa kumusha mumazuva mapfupi ari kutevera mushure mekunge hurumende yavamasisi yazvipira kubatsira nemabhazi vanhu ava. Vamukoni weshuro vanoti zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe izvi zvakakumbira rubatsiro kumuzindo wezimbabwe mubotswana vamwe ndokuzvipira kumapurisa ari kumativi mana enyika iyi asi tsvakiridzo yakaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kumanikidzwa kubuda mubotswana uye kutaura kuno vanhu vanodarika mazana mana vakachengetedzwa paplumtree high school mushure mekudzingwa mubotswana. Vanhu ava vachange vari pachikoro apa kwamazuva makumi maviri nerimwe chete vachiongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete sezvinodiwa nemutemo wenyika unobata vanhu vanenge vachibva kune dzimwe nyika dzine dambudziko recovid-19. Ndakamirira studio 7 bofrancis town botswana ndini Singilai Madondo.